manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 23, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vabereki nevarairidzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisa chirwere cheCOVID-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuita nhaurirano dzetripartite negotiating forum. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vabereki nevarairidzi vari kuita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezvedzidzo rakaita urongwa hwekuderedza vana vanenge vachidzidza panguva imwe chete senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete kuitira kuti vasatapurirane chirwere cheCOVID-19. Vana vaimbodzidza vakawanda zvekusvika pakati pemakumi mana nevashanu kusvika pamakumi matanhatu vave kudzidza vari makumi matatu chete. Danho iri rave kuita kuti vamwe vana vadzidze mazuva mashoma pavhiki kuti vapewo mukana kune vamwe vana. Vamwe vabereki vanoti danho iri rakanaka sezvo richipa mukana wekutevedzera urongwa hwekuderedza mukana wekutapurirana chirwere cheCOVID-19. Mumwe mubereki vaIsraeri Nyandoro vanoti zviri nani kuti vana vaende kuchikoro kwemazuva mashoma pane kuti vatadze kuenda zvachose sezvakaitika gore rapera. VaNyandoro vanoti kusaenda kuchikoro kwenguva yakareba kwevana kunoita kuti vaite misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka uye vana vasikana vanopedzisira vave kuroorwa vasati vabvezera.
Nyanga wakafunda mazuva matatu mazuva mairi icho chatombotanga nekuti kuva negore ugere zvinokufungisa pfungwa dzakawanda tarisai zvino tiri kunzwa kuti vana vechisikana tofunga vanosvika 5000 vari kunzwa ane mimba asi kana munhu aine chaanoita ari occupied anoona zvimwe zvinhu zvinenge zvakamubata zvekuti chavhurwa mazuva mangani avanoenda rina as long chikoro chavhurwa we are happy about.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kudzidza mazuva maviri zvichaita kuti vana varambe vari kumashure muzvidzidzo zvavo.
MuZimbabwe vanga vane mwedzi yakati wandei inodarika 8 months vasingadzidzi vari kudzimba vouya kuzvikoro zvinonzi vanodzidza mazuva mairi rimwe chete kana matatu pasvondo zvazvoreva ndezvekuti havachazokwanisi kudzidza zvose zvavakatadza kudzidza kare nezvimwe zvavanga vachitarisirwa kuti vadzidze nguva ino.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kudzika matende kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.
Kugadzirisa dambudziko iri chainotanga kuitwa kwai kufanirwa kugadzirwa temporary facilities ekuti vana vadzidzire anosanganisira matensi nezvimwe zvichitsigirwa iri programu yehurumende ichitsvaga mari kuhumwedzi vamwedzi munyika dzinobatsira.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vanoti dambudziko riri kuitika muzvikoro nderekuti vana vave kudzidza vari muzvikamu zvakawanda asi vadzidzisi vasina kuwedzerwa.
Dambudziko guru nderekutevedzera mutemo weWorld Health Organization wekuti pave nevana vashoma muklasi imwe chete izvo zvave kuita kuti tivakamure asi vadzidzisi vari vashoma izvo zvave kuita kuti vamwe vana vadzidze masikati vamwe mangwanani.
Mudziko riri kusangana nevadzidzi vari mumagwaro epasi kana kuti primary school nderekuti havasi kupfeka mamask sezvaonekwa nestudio 7 muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzinoti Mutare, Masvingo, Harare neBulawayo. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vadzidzisi vashoma vari kuenda kuzvikoro izvo zviri kureva kuti vana vadiki hapana ari kuvakurudzira kuti vapfeke mamasi.
Kuzvikoro kwacho kwaenda vana uku vana havangoenda, hakuna kana varayiridzi, hakuna kana ari kuona kuti social distance iya iri kuitwa here. Vana vazhinji havana kana maface masks.
Mudunhu reMutare zvimwe zvikoro zvave kuti vamwe vadzidzi vanouya kuchikoro mangwanani vamwe masikati senzira yekuderedza uwando hwevana muzvikoro panguva imwe chete. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti urongwa hwehurumende ndehwekuti vana vadzidze mukamuri imwe chete vari pasi pemakumi mana nevashanu nekuda kwemukaha unofanirwa kunge uri pakati pevanhu vaviri. Vataungana vanoti hurumende ichaedza nepose painogona napo kuwedzera vadzidzisi muzvikoro kuti vana vadzidze zvakakwana. Urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kuenderera mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuparura zviri pamutemo mangwana chikamu chepiri chekubaya vanhu icho chakaona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachibayiwa nhomba yepiri svondo rapera paWilkins Hospital muHarare. Pakupera kwezuva nezuro vanhu zviuru makumi mana nezvitatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 42,294 vainge vabayiwa nhomba zvichitevera kubayiwa kwevanhu mazana masere negumi nemumwe chete nezuro wakare. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa nacho, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 36,684 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu negumi nevana kana kuti 1,514. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vari kukurudzira hurumende pamwe nemasangano akazvimirira kuti pasimbaradzwe zvirongwa zvekudzidzisa vana chiremba, vakoti pamwe neveruzhinji pamusoro penhomba yeSinopharm, vachiti ndizvo zvichabatsira mukuchinja pfungwa dzevanhu vari kutya kubayiwa nhomba iyi. Mumwe wevanhu vane maonero aya mutori wenhau Privilege Mushaniri, uyo akabayiwa nhomba yepiri svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMike Hove weStudio 7.
Ndingangoti maybe zuva rekutanga nechipiri kubva pandabayiwa ndaingonzwa pandandakabayiwa and even the ruoko rwandakabayiwa rwacho ndora ndaingonzwa kanenge kakurwadziwa, asi hapana chanyanyochinja chaizvo. Ndakambenge ndamboudzwa kunzi ukabayiwa kechipiri, kechipiri kacho unofanira unogona kumbozunguzika mbichana nekuti mushonga wacho unenge wakutanga kushanda zvekuti masoja emumiri mako akugadzirirawo kuti akudzivirire kuchirwere checovid. But taura chokwadi, ndiri kunzwa zviri right.
Mukubayiwa nhombe imwe yechipiri makatarisira kuti muchaendera mberi here muchiremekedza mitemo yeWorld Health Organization?
Handisi kuzochinja kuongorora kwatinoita kana tichifamba tichisangana nevanhu tichiita sechangoramba ndichiita zvandaingoita izvozvo kuti mask yangu ndinopfeka sezvainotarisirwa kuti inge yakapfekwa. Kana kuri kugeza maoko ndinogezawo maoko zvinotarisirwa kunge ndichingiradzisa. Kana ndikabva kwandabva ndisandabata chinhu kana ndapinda mumba ndogezoochi maoko angu, changoramba nchingotarisa iyoyo mitemo yatakapuwa kare.
Rumuda kumbobatawo nyaya yenhamba yevanhu vati vatyora nhomba iyi. Tichiona kuti pachiri nevamwewo vana mukoti pamwe navana muchiremba vari kutya kutyora nhomba iyi, zvii zvingaitwa kuti ruzhinji rweZimbabwe vave nechivimbo chekuda kutyora nhomba iyi? Nekuti ini sechizvarwa ndikaona chiremba chiti ndiri kutya, neniwo ndozozvionawo ndichitya, zvii zvingaitwa kuti vanhu vatange kuva nevimbo munhomba iyi?
Mashoko ari kudiwa kuti paite kugarwa pasi, kunyatsotsanangudza chaiko chaiko kuti mushonga uyu wakanakirei, kwawakabva unoshanda wakati wakati zvakati zvakati zvakati. Urongwa hwatiri kutora tikubva apa tichienda apa tichienda apa tichienda apa tichienda vanhu vova nechivimbo nemushonga uyu, nekuti ana mukoti vakasava nekuvimba nemushonga iwoyo, ruzhinji rwese haruzokwanisiwo kudaro. Ndichidawo kutaurawo kune hama dzangu ana mukoti nana chiremba, vakasavimba iwo kuisusu tozoita sei? Iwo zvekare vakasashandisa mushonga uyu ngavasazvinyengera vachiti vachatora nguva yekuti chazoti ndotora mushonga. Hatiti nokuti chinoitika ndechekuti tirikusa njodzi pauviri. Iwewe wacho ndiwo unosangana nevazhinji vanogona kunge vane utachiwana. Kechipiri, ukabva kubasa iko uchatosangana nemhuri yako, uchatosangana nani nani neshamwari dzako. Hatiti saka ukachibatawo chirwere chacho chinokurumbidza kupararira, nokuti iwewe ndiwo unotsenza pachinosvikira.
Mutori wenhau Privilege Musvaniri achitaura ari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica pamwe nekomiti yedare reSenate inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vanoti kudzingwa muparamende kwemumiriri weHarare East vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance pamwe nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa svondo rapera ndemumwe muenzaniso weurongwa hwekuda kuparadza bato rinopikisa uye kumbunyikidza zvido zvevana veZimbabwe. Gwaro rebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika rakaburiswa nezuro rinoti hurumende yeAmerica iri kutevera zviri kuitika muZimbabwe, kusanganisira kudzingwa kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vabiti pamwe nedzimwe nhengo dzakasarudzwa nevanhu kubva muparamende. Vachinyorawo padande mutande reTwitter, sachigaro wekomiti yeSenate inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vari mumiriri wedunhu reIdaho vaJames Rich vakati hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kumbunyikidza zvido zvevanhu kuburikidza nekukonzeresa kudzingwa kwenhengo idzi muparamende. Svondo rapera, chimwe chikwata chebato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP chakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda chichiti vadzinge nhengo dzinoti vabiti vasettlement Chikwinya, mumiriri weMbizo vaWilliam Madzimure, mumiriri weKambuzuma vasichelesile Mahlangu vekupumula, varegai Tsunga vemutasa South pamwe navakuxaxapulu venkulumane, richiti vakanga vamira kuve nhengo dzebato iri uye vakanga vasisamiriri zvido zvaro. Izvi zvinouya kunyange hazvo vatanhatu ava vakapinda mudare reparamende pasi peMDC Alliance. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi nevadaira nharembozha yavo vanga vari mumusangano wemakurukota. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti mashoko ehurumende yeAmerica pamwe nekomiti yeSenate aya havana nguva yekuapa sezvo asiri chinhu panyaya dzenyika yeZimbabwe.
Mashoko avanotaura hatina basa nawo uye hatina nguva yokumapa mukana wokumateerera, nekuti havasi chinhu panyaya dzemunyika yeZimbabwe, havasi chinhu panhau yemashandiro anoita matare edzimhosva muno kana vachigadzirisa matambudziko kana kuti makakava anenge ari pakati pemaopposition political parties aripo kana kuti angava angu nani kana nangana. America haina painokwana ipapo. Saka zvinototishamisawo nesuwo seZANU-PF kuti kune vamwe vanotora believe kuti kana vachinge vasangana nedambudziko ravazvigadzirira kuzvigokera moto muziso pachavo nenzira yokutadza kutevedzera mutemo sezvavakaugadzira mubato ravo voti ZANU-PF, kupedza nguva isu semusangano weZANU-PF hatinei nemashoko avapride and hatimateereri.
Asi kavamugwadi, kune vamwe vari kutiwo imi seZANU-PF muri kutopembera nekuparara kuri kuita opposition.
Kana shumba ichivhima musango ikasangana nemhembwe yaakutandadza haitadzi kudya, nekuti inoti mhembwe iri kurwara. Aiwa, saka chinogotitadzisa kupembera semusangano weZANU-PF chii kana vachizviparadza mumba mavo? Isu tinongofarira chete nekuti akagara tazvitaura kare kuti musangano yemhando yakadai haina kwainoenda, nekuti yakagadzirwa nevanhu vasingadi nyika, yakagadzirwa nevanhu vanobhiriva kushanda nevanhu vanovenga nyika inoyi vari kunze vachiita kuti nyika inoyi ive undermined vachitadzisa budiriro kuinda mberi. Saka kana vodonha hazvitishamisi uye hazvititadzisi kufara, ngavarambe vachidonha. Uye zvekare ndoda kuti muzive kuti haisi mhosva yeZANU-PF nekuti vanhu vemGC vari kutiza bato ravo vachiuya kumusangano wevanhu. Haisi mhosva yedu iyoyo, imhosva yavo. Ngavazvitarise muziso mukati mavo moga imomo vaone kuti chavari kukanganisa chii. Kana vasiri kuchiona chavari kukanganisa, abva ngavarambe zvavo vachituka ZANU-PF, asi vacharamba vanhu vachiuya kusvika vazogara pasiona kuti dambudziko ravo nderei. Isu vana baba gamuchirai kuZANU-PF, tinongoramba tichiti uyai kumusangano wavanhu.
Vanga vari mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kunyanga hazvo ZANU-PF nehurumende vari kuramba kuti havana chekuita nekuparadzwa kwevanopikisa, zvinozivikanwa kuti chinangwa cheZANU-PF ndechekuparadza mapato anoipikisa.
Chokwadi ndechekuti ihurumende yavamunangagwa vari kutiwo havanei nezvinoitwa nemapato anopikisa. Hanzi kupokana nokusanzwisisana nokurwa kurume MDC Alliance neMDCT hazvinei nezveZANU-PF. Chingange chiri chokwadi hacho kana zuva rakabuda kwakajeka, asi tinoziva kuti nyaya yekuparadza mapato anopikisa ragara riri basa reZANU-PF, ndochinangwa chavo. Ndosaka ndivandapika matema danda dana SK Moyo nana Tafadzwa Mugwadi vachigara vachitaura kuti isusu sehurumende yeZANU-PF totonakidzwa nokutonga tiri toga iri one party state. Saka hazvityise kuti ZANU-PF nyangwe ichiramba kuti vada kuparadza MDC Alliance, vari kushandisa matare, kushandisa mitemo isimo mubudiro yemitemo kuti vaparadze mapato anopikisa. Hazvifambirani nemaltiparty democracy izvozvo.
Asi kana tinonzwawo vamwe vanoongororawo zviri kuitika mune zvematongerwo enyika vaNgwenya vari kuti vanopikisa vacho vakangoitawo zinyekenyeke zvinogona kuita kuti mhepo dzipindewo.
Hapana mapato anopikisa akabatana muno munyika, hazvipe zvakaitika. Ukaenda kuSouth Africa ndokwakuda vana COP vana EFF. Ukaenda kuKenya vaka hapana bato rinopikisa rinobaiyo ZANU-PF pachezvavo yokuna 1963 vakabuda muZAP. Saka mukanzwa vanhu vachidaro vajoga kamboti vataura kuti hanzina vanguva yachimbouya ndimo kudzidzisai hichi yepolitical opposition. Hapana mapato asingapatsanuki, asi bumbiro remutemo harifanirwi rishandiswe nebato riri kutonga kuedzesera kuti zvinhu zvacho zvinge zvichikanganisika. Saka kupatsana kwamapato hazvina basa. Asi kana hurumende ichioshandisa mutemo ichitiwo MDC Alliance harisi bato, ndiriro bato rakanyoreswa neelectoral court, iroro bato rakavhoterwa navanhu paballot paper zvokuratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa mitemo isiri pamutemo kukanganisa zvemapato. Aiwa, icho handi chokwadi vajonga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vaenderera mberi vachichema vaive mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avakashaya nemusi wechitatu svondo rapera. Nhasi mutumbi waMagufuli wanga uchiratidzwa vanhu vekumusha kwavo mudunhu reChato pamberi peurongwa hwekuibwa kwavo nemusi wechina svondo rino. Nezuro mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Saluhu Hassan vakatungamira zviuru nezviuru zvevanhu zvaionekana nemutumbi waMagufuli munhandare iri muguta guru reDodoma. Amai Hassan vakanga vachitsigirwa nemutungamiri weDemocratic Republic of Congo waFelix Tshisekedi, mutungamiri weKenya waUhuru Kenyatta pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa avakabata maoko kumhuri yaMagufuli nevamwe. Amai Hassan vanoti vaMagufuli vachavigwa kumusha kwavo nemusi wechina mushure memunamato uchaitirwa mudunhu reChato. Uri kuotarunana nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kuda kuti nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi pegungano reTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF dziitwe mwedzi uno, kunyange hazvo vashandi vari kuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Aya yekumbokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown yakonzera kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinyanye kusamira zvakanaka. Izvi zviri kupa vakawanda munyika kuti vakurudzire kuitwa kwemisangano yeTNF kuti paitwe mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuti nyika ibude mukanwa mamupere mairi. Asi ropa rakaipa pakati pemapato ari muTNF riri kupa kuti gungano iri rive basket ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti havo vakazvipira kuita misangano yeTNF.
Ndine chishuviro chekuti tigare pasi mwedzi uno waMachi usati wapera. Munoziva vazulu kuti mutemo weTNF unoti tinofanira kugara pasi at least 2 times per year. Asi ini ndandichipusha kuti dai takwanisa kuti titaurirane every quarter. Zvichireva kuti togona kusangana kanoita kana.
Chikonzero chiri chekuti
kuti timbosimbaradza iyoyo TNF iyoyo.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati
hapana urongwa huripo zvatinoziva wokudaidzira TNF iyo zvino. Kwasara mazuva mashoma kuti mwedzi waMarch upere. Hatizizivi kuti tichava nemusangano here weTNF kana kuti kwete.
Vatiwo
isisu sevashandi tine nyaya isina kupera pahurukuro dzakapfuura. Tine nyaya yemihoro, taona nyaya yemasalaries iri nyaya yakatikoshei. Patinotarisa kuti mitengo yezvinhu yakakwira panguva yapfuura, mawages asina kumbosimuka. Taona vashandi vakawanda vachitadza kudzorera vana kuzvikoro, vakawanda vachitadza kuraramisa mhuri dzavo. Nenyaya yekuti masalaries ari pasi, taona zvekare mabargaining councils, maindustrial bargaining councils achitadza kubuda nemaminimums anobatsira. Taona nekuma enterprises zvekare, makampani zakawanda atadza kubata nyaya yecollective bargaining zvakanakisisa. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yemihoro yakatikoshei ndeipi currency tingashandisa kuti tichengete value yemari yatinotambira.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu vatiwo
principles eTNF takange takawirirana kuti musangano weTNF unoitwa pera kwaFebruary kana kuvamba kwaMarch. Saka tikuona kunge watinonoke musangano iwowo hatisati tapiwa date naChairman weTNF ndo wanofanira kutipa date kuti tinosangana musupi.
Ko zvii zviri kutarisirwa nevemabhizimisi kana musangano uyu ukaitwa? Tabvunza Dr. Murefu.
Zvinhu zvatiri kutarisa kuti zvinge zvichizeiwa zvakati wande, zvinosanganisira mafambisirwo enyaya dzevaccine yeCOVID-19. Tiri kuda kuti panyatsojekeswa kuti vaccine inofambiswa sei, kuti makambani anenge aida kutenga mishonga yevashandi vavo nemhuri dzavo vanozvifambisa sei. Zvakare tinodawo kuti vashandirwi vaite participate mumatask force ese eCOVID-19 kuitira kuti panenge pachitorwa madecision nezvisungo zvinenge zviine chekuita neCOVID-19, input yedu inenge yaitwa taken into account. Tine zvimwewo zvatinoda kutaura zvakafanana nekuti tingafambise sei basa reTNF kuti zvatinenge taronga zviitwe implement nekukasika, uye kuti ndiani anenge ari responsible for implementation.
Masangano akaita serebazi reUnited Nations reInternational Labour Organization kana kuti ILO anogarawo achikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzeTNF kuitira kuti munyika musaite bata murefu bata mupfupi pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti hakuna sarudzo dzemabyelections dzichaitwa munyika nepamusana peCOVID-19 kunyange hazvo urongwa hwekunyoresa vavhoti hwatanga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoiles laigwana vaburitsa gwaro vachizivisa kuti kunyoresa kweveruzhinji sevavhoti uko kwakambenge kwamiswa nekuda kwechirwere checovid-19 kwave kuzotanga musi wakubvumbi 1 asi sarudzo dzemabielections hadzisi kuzoitwa panguva iyi senzira yekuedza kutevedzera mirayo yakatarwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasilaigwana vakurudzira vose vanoda kunyoresa sevavhoti kana kuchi chinja kwavanovhotera kuti vaende kumahofisi ekomisheni yavo mumatunhu avagere kuti vanonyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanoda kuzovhotera. Vakafanira kubata chigaro chemutauro webato reMDCT vaWitness Dube vati vanotambira danho ratorwa neZEC vachiti vave kutoita gadziriro dzokuti vapinde musarudzo kana ZEC ichinge yatara mazuva achaitwa sarudzo.
Sebato reMDCT tiri kutambira chose zvabva muzek ti kwa kuchitanga mamo mabasa ane zvekuita nezve election akaita seku register kwa voters asi tanga takatarisira kuti tichakurumbidza kuti tisvike pakuitwa kwema by elections nekuti sebato takamirira kuti tinge tichiita zvese zvatinogona napo kuti ma constituencies akasara asina vamiririri nekuda kwezvikonzero zvakawanda ange aine vamiririri.
Asi mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vapomera ZEC mhosva yekushandiswa nebato reZANU-PF kuzadzisa zvido zvebato iri kuburikidza nekuramba ZEC yakamisa kuitwa kwesarudzo dzemaby elections.
Ichi chiratidzo chekuti ZEC haisi kuita zviro zvayo zviri pachena zviri pachikerere nekuti iri kuda kutedzera agenda inenge yapiwa neZANU-PF. Iyo ZANU-PF iri kutya maelections, iri kutya mabielections nekuti vakaita zvinhu zvisizvo vachidzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachiisa vanhu vakaruza maelections.
Asi vasilaigwana vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo rinoshanda rakazvimirira risingatevedzere zvido chero zvani zvake. Mushandi mukuru anoona zvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo riri kutambira danho ratorwa neZEC vachiti havatyi kuti sarudzo dziitwe chero ripi zuva zvaro sezvo vachiti vane rutsigiro rweveruzhinji.
Ndokusaka semusangano weZANU-PF tichiti isu navamunangagwa hativhunduke maelections mabai elections chero akadzi mangwana kana musi wadaidzirwa. We are always ready to win them. Hatina watinotya mabai elections iwayo nekuda kwegondo watafamba. Asi avo vanoti dei aitwa nhasi kana kuti dei aitwa nezuro hationi kuti muono wavo une chekuita nekutsigira kuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu munguva ino yecovid-19.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti hapana chinotadzisa kuti sarudzo dziitwe sezvo nyika yakavhurwa uye vanhu vachitevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zviitwe kuderedza mukano wokupararira kwechirwere checovid-19. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakasara dzisina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwaka kwa nengo dze MDC Alliance mparamende ne MDCT ne bato re PDP pamwe ne makanzura makanzura akasiyana siyana zvitevera kusawirirana kwezvikwata zve MDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nengo dze paramende kumapato ose ane nengo dze mparamende. ZEC yakamisa kuitwa kwemabai elections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kwazwai, vateereri weStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino kokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na 8 PM. Muchirongwa ichi tiri kukurukura nevechidiki nezvechirongwa chechipiri chekubaya vanhu nhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 iri kushandiswa munyika. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vabereki nevarairidzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva iyo nyika iri mubishi rekurwisana nechirwere checovid-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuti nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzichaitwa mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Siyakubona ukuthi hey vaccine day ivela khona le China, kodwa njengoba ivela khona e China kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti vaccine day isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi vaccine day izabathinta emzimbeni.
Abantu abanengi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungela mfundiso ejulileyo ngayo.
Imizamo yenziwe isikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana bungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho.
Ezinye izikolo koBulawayo seziqalile ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Abogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olwe-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amane lantathu, 43,294, ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Ukuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane, 36,684, asebetholakale bele-coronavirus kusukela nyakenye, leli gciwane liqhamuka elizweni, sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu, 34,315. Abanye kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,514. Kunje eleZimbabwe lisungula okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine kusasa eVictoria Falls, lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe kuhlatshwa khona. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokufundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi asabalalise imfundo ejululeyo kubodokotela, abongi kanye lezulu jikelele ngale ijekiseni ngokuphangisa. UMnumzana Thando Lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ulwazi olweneleyo ngejekiseni le, ngoba ukusilela kolwazi kuyikho okubangela ukuba abanengi bathikaze ukuhlatshwa.
Kubangela ukuthi abantu abanengi abazwisisi ukuthi kanjele i-COVID-19 kuyini okokuqala. Then okwesibili, abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Siyakubona ukuthi hey i-vaccine leyi ivela khona le China, kodwa njengoba ivela khona e-China kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi i-vaccine leyi izabatinta emzimbeni. Bekuthatha kakhulu nxa bebala ama-message amaningi-ningi lapha kubo-social media. Abanye futhi bacabangela ukuthi i-vaccine leyi iluphawu lwesilo khonokho ukuthi nje umhlaba singanso siyaphela. So ngathi yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lovalo, babe lokuthikaza nxa sikhuluma ukuthi hayi nansi i-vaccine, bantu asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Thando, ugatsha olubona ngezempilakahle lona luthi abantu abakumele bathathe leli jekiseni abakafiki la ku 50,000. Ukuveza sobala ukuthi abantu bayesaba ukuthatha leli Jackson. Abantu laba bagoqela bonke labo dokotela. Nxa sibona abo dokotela ingcwethi kwezempila kahle besaba ukuthatha leli Jackson, uzuluke kukhona na okumele kwenziwe ukuze udaba lolulungisiswe ngesiphangiphangi njengalokho okufiswa ngohulumende abantu baqala ukuthatha leli Jackson.
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisane kabanzi ngale vaccine le ngazethi government yethu sihle isike yakhuluma ukuthi hayi kumele intathele izindaba zincediswe sihlonyiswe ukuthi khona zanelise ukuthi zibhale iy'ndaba zikhulumisane nabantu kakuhle kabanzi uze abantu bazwisise nge-vaccine. So ngicabanga ukuthi okokuqala okuqakatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole ulwazi bathole i-information ecacayo nge-vaccine. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ukuvaccinate, asilabo abantwana bavaccinatewa every other day, bavaccinatewa abantwana, bavaccinatewa kumizwe, bavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma ngevaccination ye-COVID-19. So abantu ukuvaccinatewa nje, ukuvaccinatewa generally, bayakufisa, bayakwenza, kodwa ukuvaccinatewa ku-COVID-19 bayakusola. Nginqayani kungenxada bakuzisisi. So singabafundisa abantu sizayinqoba lendaba.
Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo ngowenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ezinye izikolo kobulawayo seziqale ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Ekuqaleni abafundi bebesiba ngamachumi amane lanhlanu kusiya kumachumi ayisithupha. Le ngenye yemizamo yokwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labazali liveze imizwa etshiyeneyo ngemizamo eyenziwa ezikolo, lapho ezinye zazo esezisengeza inani lababalisi emizameni yokungabi lokuminyana emaklasini. Unkosikazi Debra Chuma, umzali olomntwana ofunda ibanga lesihlanu eNkulumane, uthi kulinyathelo elihle elithathwa izikolo.
Imizamo yenziwe isikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana bungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho, and nxa bebalutshwane eklasini kulula ukuthi umbalisi abalandelele wonke abone lapho abehluleka khona akwanise ukuthi abancedise.
Unkosikazi Sithandazile Moyo, omunye njalo umzali, uthi bayemukela ukwehlukaniswa kwensuku zokuya ezikolo.
Ithi kungcono, sibona kungcono ukuthi bebe bevulile behamba okwamalanga ngesimo se-corona lesi esikhona, noma behamba amalanga kungcono ukuthi babe besiyafunda kunokho okuncane kulokuthi babe behlezi ngoba sebehlale isikhathi eside kakhulu bengafundi. So siyakwamukela sibili ukuthi bayefunda amalanga onalawo.
Unkosikazi Patricia Chabalala, olilunga leBulawayo Progressive Residents Association, uthi kulobunzima ebazalini ngokuvulwa kwezikolo.
Zivuliwe izikolo njalo zivulwa zingcole kakhulu, azigeswanga njalo kuthiwa abazali ngabazigesele zona izikolo. Okuyibunzima obukhulu ukuthi umzali athenge amabhuku abhatale le-school fees lesi sesikhwezwe okungajayelekanga, kuthiwe ngabazigesele izikolo. Kunzima ngoba imali yakhona kayikho. Kubuhlungu kakhulu lokho okwenziwa nguhulumende ngobana angeke athwalise nzima abantu abavele bezihluphekela abangezelele ngobunzima obukhulu. Abantwana laba ababalisi sizabaswela, bazalahleka, baza kufa ngoba bazangena ezikolweni ezingcolileyo ngoba abazali abanayo imali nge-sanitizer yokuthenga umuthi ongagezisa isikolo. Isikolo yindawo enkulu kakhulu efuna ukugezwa ngumuntu njalo igezwe ngonanzelelo. Sizabona ama-casualties amaningi, sizabona IT deaths.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uchasisa ngenyathelo likahulumende leli. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masu.
Abe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC sebethule isinqumo ababesifakile lapho kuqhamuka iCOVID-19 yakenye esokumisa inhlelo zokufundisa uzulu ngokuvota kanye lokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngoceleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eWomen in Leadership Development namhlanje, uCommissioner Qhubani Moyo weZEC uthe sebephindela emsebenzini wokulungiselela ukhetho oluzayo.
Namhlanje iCommission ikhiphe umbiko wokuthi isisuspenda ukuvalwa okokuwenziwa kwamanye ama-activities awa ama-elections ayemisiwe ngenxa yendaba ye-COVID. Lawa ama-activities agoqela i-voter education le-voter registration. So abantu bengaya ezigabeni zethu ema-ofisini ama-district ama-province bayebhalisa ukuvota. Kodwa asika alisi ukuthi senze ama by election ngenxa yokuthi uhulumende akakaniki i directive etsho ukuthi izinto ezifana lokuhlangana kwabantu abanengi sezi hamba kanganani. Sithina kade siyalungiselela ku voter education le voter registration samele ukuthi umongameli asinike ama dates ukuthi election ingenziwa nini. Njengoba lisazi ukuthi proclamation ye-election ivele yenziwa ngumongameli welizwe.
Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuba baqakathekise ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota.
Fuzani babekwazi ukuthi i-delimitation izakwenziwa ikhangela ukuthi i-constituency le-constituency ilabantu abanganani. Ngalokho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqalise ukuthi babe-register in their constituencies. Sizabuya kodwa lati sisenza iblitz yokungena ebantwini for voter registration, kodwa abantu abathathe advantage ukuthi kade sesiqalise ukuthi siregister kwenzela ukuthi bengakhali ngokuthi hayi thina sigcinise sithathelwe amanye ama-constituency wasibalutshwane.
Kusenjalo u-Honorable Sichelesile Mahlangu obelilunga ledale lephalamende emele umuzi wePhumula koBulawayo uthi akukho emthethweni ukuxotshiswa kwakhe kuleli dale libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mathibenga le-PDP.
Engingakutsho kwamanje ukuthi ukurikholwa kwami akukho emthethweni ngesizathu sokuthi umuntu ongirikholiweyo number one akangazi lami kangimazi. Asizake sihlangane, asake singazake simbe sibe ku-table A1 even ngesikhathi ngiku-PDP yena wayengekho ku-PDP. So ukuthi ngizwe sengithiwa ngirikholwa yi-stranger esihamba emgwaqweni, to me kuyishoko. Kube yishoko ngesengikhangela umthetho wethu welizwe ukuthi uwumthetho onjani u-allows ukuthi umuntu nje engavuka ecabanga ngayo akwenze. But mina ngazi ukuthi nxa singabantu beZimbabwe kufanele sibe proud, sibe proud ngento yethu, sibe lamanye kunyuka ukuthi nxa ngise court ngizajajwa ngendlela eyiyo. But nxa sokusenzakala kanje ukuthi anyone ohamba emgoqweni can decide avuke ebhale lokho ahambise kuspeaker, uspeaker akubale, kuya ngethusa ngoba ngibona ngani kuthiwa lami sengilelungelo lokuthi ngingabhala incwadi ngifike ngithi ngirikhwela ubani wepharty lay uza kuyibala akuvume, ngoba akukho emthethweni ukurikhola umuntu ongamaziyo. Benjamin uthe uBenjamin Rukanda usuke emaswini.
UDokotela Gordon Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi kulesahluko sesisekelo sombuso welizwe esisetshenziswa kubi zinkokheli zamabandla ezombusazwe.
Section we constitution obiza ama members of parliament ukuthi aphume ule problem ngokuya abuse ama political parties, ama leaders, ama politicians bayaphendulela i-constitution besenzela ukukhipha labo ababazondayo abangabathandiyo abacabangela ukuthi bayancintisana labo bakhithwe nje kungabi landaba zalutho. I-constitution yayenzelwa ngalokho, yayenzelwe ukuthi
iqine abantu ba basebenzi bekhuthala eParliament athi ukuthi bathone bekhitshwa nje ngenxa yenzondano.
Ukansila Lilian Mlilo laye owaxotshwa ukuba ngukansila ka Ward 12 obulawayo uthi ngabe ukhetho lwenziwa masinya ukuze abantu bathole abameli.
Hey, ama recalls lasebenzisa nzima vela kusasebenzeki ngoba thina njengama councillors a recall abantu abasela abantu ababakhangelayo. Eh, thina besimuthi ngayi by-election eyenziwa masinyane ukwenza ukuthi abantu bathole abantu ababamelayo.
Osakhulayo uGifford Mehlulisi Banda uthi ukuxotshwa kwamalunga edale akhethwe ngabantu yikululazwa lokungahlonitshwa kwesisekelo sombuso welizwe.
Okay, ama recalls ikuphanjani ikusetshenziswa komthetho ngendlela engalunganga ngokuhulumende weZimbabwe osetshenziswa ukubana uncindezele ukhetho olwenziwa ngabantu ingasingathi thina i-will of the people that is being violated. So uhlubo lweZimbabwe olukhona kakhulu abantu abaningi abangalinanzeleleli lokuthi isisekelo sombuso siyabe sikhona imithetho eyiqondile kodwa uhulumende ule mbali yokuthi atshintshe imithetho ayisebenzise ukuncindezela abantu. Kungakho lokho yiyo indlela okumele kuqale khona ukulwiselwa uhulumende lo khona kubana uphambanisa imithetho yelizwe, uphambanisa ukuthi akwanise ukuncindezela ulungelo loluntu eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alick Ndlovu uthi ukuxotshwa kwabantu edale kubadanise kakhulu ngoba izigaba leziqinti zisala zingelabameli.
Ama recalls asidanise kakhulu, asethuse kakhulu njengokuthi thina siyabe sikwazi ukuthi umuntu nxa ekhethiwe uyabe siya represent abantu eParliament. And lokho kokuthi khona kuhlala abantu ababili abathathu behind scenes in air-cooled offices badecide ukuthi ba-withdraw umuntu eParliament asikusekele ngoba i-constituency isiyasala ingaselabamele.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eWild ibibize umhlangano wokuhlaziya udaba lokuxotshwa kwamalunga edale leParliament lapho uZulu aveze ukukhathazeka okukhulu ngoba abaxotshwayo akubizwa ukhetho ngemva kwensuku ezingamachumi ayisithoba nemunye 90 okubangelwe ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe yole State Department kanye labe committee yedale leSenate ebona ngokufanayo sebesole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga MDC Alliance ayisithupha yedale leParliament besithi le yingxenye yemizamo kahulumende weZANU-PF ejonge ukudiliza amabandla aphikisayo. Umnumzana BT uxotshwe eParliament libandla lakhe lakudala LAPDP ndawonye lomnumzana Settlement Chikwinya William Matsimore sichelesile mahlanga regayi tsunga lomnumzana kucacaphulo ngeviki edluleyo. Isikhulumeli seState Department umnumzana Ned Price wethule umbiko izolo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ukuxotshwa kwabayisithupha laba akuhambelani lombuso okhululekileyo njalo kwephula ilungelo lalabo abavotelayo. Umgcini sihlalo we-US Foreign Relations Committee uSenator Jim Risk laye wethule amazwi afanayo. Babikwa sebengamachumi phose amane 39 abameli be-MDC Alliance ePhalamende asebexotshiswe yi-MDCT le-PDP kudaleleli kusukela nyakenye. Amakhansila wona asengamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Baqinisile abemelika lokhu abakujoyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kafuni i-opposition, kafuni vele izwe eliphikisana laye kungakhathalekele ukuthi lise likumacenjini ophikisayo kumbe likusivil society enhlanganisweni ezizimeleyo kumbe emabandleni ezokukholwa kumbe kwabesintu kumbe yini. Konke nje okungumbono ongahambisani leZANU-PF kumele kudilike, kumele kubulawe, kumele kuphele du, asale busa yedwa uhulumende weZANU-PF edilizile izwe liphela, bulale imigwaqo, bulala izibhedlela, atshontshe imali, enze konke angabiya kuthanda kungela muntu ophikisayo lotshela abantu ukuthi lapho kuyonakala. Ukuphuma kwabantu abafaka ilihlo ezintweni zabantu ukuthi zivikeleke kuyayidiliza idemocracy. Nxa kungela opposition kule week opposition umbuso awuqondi njalo ilizwe ngeke libuswe ngendlela efaneleyo, liyaphela du ilizwe kungela lo obonayo lophikisayo. Ngakho lokho kumele kulungiswe masinyane kungaze kwacina sekuyinto ephila kuze kube phakade njengalokhu izani ifona.
Abe ZANU-PF baya kusola kakhulu okukhulunywa yiMelika Ncube bathi leli lizwe kumele lichiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Izanu vele kayivumelani nalotho. Ithi akula economic crisis, akula political crisis, akula human rights crisis, akula governance crisis, akula democracy crisis. Ithi akula mbuso omubi, akula lizwe elidilikileyo, imigwaqo mihle kayila maphotholi, izibhedlela zigcwele imithi lamadokotela. Ithi izikolo zilakho konke okudingakalayo. Ithi amalungelo abantu lesisekelo sombuso lomthetho kuyahlonitshwa eZimbabwe. Ikhuluma into engekhoyo vele. Ngakho ke umbono wabo kulokho kawudingakali. Nganga ulamba nxa ngabe ucela kwamanye amazwe baya kutshela omakhelwane ukuthi uza kwenze njani. Ngakho ke as long as iMelika isipha uncedo eZimbabwe izafaka umbono. Silambile ilizwe libuleyo izanu yalidiliza du, ngakho ke abeMelika balombono ofaneleyo. Kanti kumbono wabo uhambisana lo wabantu beZimbabwe ababona ilizwe liphela liphedwe izanu, kudilika opposition, kudilika human rights, kudilika democracy, kuphela yonke into engenza ilizwe liqhubeke lisiya phambili.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Ngosenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mgwati utshela iStudio 7 ukuthi bayawasola kakhulu amazwi eMelika. Uthe leli lizwe kumele litshiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Yebo yebo yebo, mthaka komuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu iJackson le Sinopharm a COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ijekiseni elungiswe ngabenkampani ye-AstraZeneca besebenzisana le-College le-Oxford University yokuvikela i-COVID-19 ibikwa ilamandla okulwisana nalo mkhuhlane ungaba yisilinganiso sokuphose amashumi atobaminambili ekhulwini 79%. Njalo ihlolo yatholakala ukubana kayengezi ingozi yokunquma kwegazi kulo oyabe eyihlatshiwe ama-blood clots. Ijekiseni le ihlolwe eMelika, Peru laseChile. Ngakho ke linkampani isidinga imvumo yokuthi isetshenziswe kweleMelika. Kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abatshengisele emadolobheni wonke kweleMelika ngempela sonto edluleyo besola ukuhlaselwa kwabaseyizizwe zeMelika kodwa bengabadabuka ezwekazi le-Asia. Amadoda akade ehlomile ngembhobho abikwa ebulele abantu makhaza abakade bengahlumanga abangamashumi amabili lambili esigabeni seTawa kweleni nje izolo. Ngemva kweviki kubulewe izakhamizi zesigabeni esingomakhelwane abangamashumi phose ayisithupha 58. Umthethwandaba welizwe linye leNiger owe-Constitutional Court unqume usekela unqoba kukaMohamed Bazoum ukhetho lokudinga umongameli oluqhutshwe okwesibili kuRanoff. Umkhokeli webandla elibusayo uzagcotshwa ukuqala umsebenzi ukuthatha intambo zombuso ngenyanga ezayo. Ngeziphathelane lomnotho namhlanje, inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele ethule umthetho oqondisa abaqhatshi ukuthi babhadale izisebenzi iholo elisukela kubanga elithize i-minimum wage, ngoba imali eholwa izisebenzi eziningi ingeyokuzigqilaza. Kubika uNtungameli Nkomo.
Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi inkundla ye-Tripartite Negotiating Forum eletha ukukhulumisana phakathi kukahulumende, izisebenzi kanye labaqhatshi kumele ivumelane ukuhlela izinga lapho iholo lezisebenzi elimele liqale khona. Amanye amazwe afana leMelika alomthetho onje. Umoyo uthi ungabi khona kwalomthetho eZimbabwe yikho okwenza abaqhantshi bahlawule izisebenzi ingcosana nje.
Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Umoyo uthi inkulumo lezi ziqhakathekile ukuze kuqedwe ukukhonona kwezisebenzi ezigoqela ababalisi bona asebelesikhathi bekhala ngeholo eliphansi.
Behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi. Luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining council esehlulekile phela ukulungisisa lokho.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yabaqhashi iMkhosi umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi kungafakwa iminimum wage umnotho ovele usadalala uzahle uguqe ngamadolo ngoba kulankampani eza kwenelisa lokhu. Uthe okudingakalayo ikuthi inhlanganiso zezisebenzi ezikungatsha ezitshiyeneyo zixoxisane labaqhatshi bazo kulezo ngatsha kuvunyelwane ngengatsha ngengatsha. Amazwi akhe agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Kuba nzima ukuthi ukhulume ngeminimum wage endaweni evele ingamanga kuhle. Ngoba sikhuluma kunje nje kula bantu abangabaqhathi abaless than 5% yabantu okufanele ngangabaqhathi elizweni. Kula makhampani alezikwerede ezinkulu kakhulu ezokuthi sebesehluleka lokuzibhadala. So ngalezo ndlela kuba nzima ke ukuthi sikhulume ngeminimum wage. Yeke kungaba yisifiso sezisebenzi ngoba izisebenzi phela zivele zilazo ziyafuna nje njengoba wonke umuntu efuna. Kodwa ke kufanele sikunanzelele ngelihlo elibanzi khonoko ukuthi hayi okwaka tesikambona ukuthi singakhuluma ngeminimum wage.
Ubebe uthi okudingakalayo yikulondoloza amankampani asavuliwe hatshi ukuwadiliza.
Nxa sifuna ukulondoloza wona la ama-companies alokhu esaphila awe-5% asingakhulumi ngeminimum wage. Kasikhangeleni lawo ayenelisa ukuthi abhadale kumbe ahlawule izisebenzi akhulumisane lezisebenzi kulokhu esithi thina ngama-plant negotiations nxa sesikhuluma ngolimi lwe-industry. Bazikhulumisana leke ukuthi bathole ama-allowances azakwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono.
Ingcweti kwezenotho zona zithini? Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Ludaba loluhlale lukaba khona lihlala luyinto ehluphayo kundaba ye-economy eZimbabwe. But masikhangele ukuthi i-economy ime kanjani, njalo i-structure sama-workers eZimbabwe. Uzananzelela ukuthi ama-workers eZimbabwe isikhathi esiningi abhadalelwa ukufika emsebenzini. I-reward or i-salary yabo is not matched to productivity like any other country.
Ushoko uthi kunenge okumele kuguqulwe ukuze kufikwe kuzinga le-minimum wage.
Yeah, I do appreciate that we need to have a standard. Eso kuti vandu vabhadala njani. But instead of a minimum wage, asitini sector lange sector, kumbe ngama-union ngama-union, kababe lokuthi ngehola umuntu ubhadala onganani.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ufuna inkulumo ze-tripartite negotiating forum ziqale inyanga le ingakapheli.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungela mfundiso ejulileyo ngale ijekiseni. Abogatsha olubona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe le-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ephalamende. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.